Mumwe mutorwe na wetu 63 Chat Love Joy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyo na First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wena wetu 63 Chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Zwau anoti akuvara apo abuda nepahwindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pavapinda muofisi vangu vachitaya kumutora and iye the other guys vangu vachitaya kuexplaina kuti he's a journalist akatarakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunenge pavadaenda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofura dhoa akakanda chega sakafara dhoa and now we're so confused takutaya kutiza tatazobuda nepahwindo. So pakutiza ipapo ndacheza ndikadona and I just experienced a minor cut but taafekteka my chest edu and nekumeso.
Mukuru wekambani yetu 63 Chat vanaijo mgamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvinhu izvozvo hazvifani kuitwa. Property ine haisi property yavo, private property ine. Hatinoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvinhu nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa redu ratomira tese tese tiri pano. Pana basa riri kuitwa makati anowese wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kuchocha sei tomboona kuti tinenge se tambotaura futi nemisa Zimbabwe.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vachionyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range richida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 Chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidzwa nehutsi hwemapurisa. Zvichitevera kumhangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau, mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 Chat uyewo atora tegas canister radonera muhofisi ye 263 Chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzwa muchitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuro yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuro vaMichael Chideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.